Mangwanani akana kavatere di chino sangana zakare mangwanani anasi urumsuwe china 19 mbuzi 2020. Makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi matanhatu nemumwe 261. Hurumende yokurudzirwa kugadzirisa zviri kunetsa muzvipatara zvayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi matanhatu nemumwe 261 zvichitevera kufa kweumwe munhu kumasvingo. Nezuro vanhu vanoita makumi matatu nevatanhatu 36 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe makare. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matanhatu nevasere 68 vafa nechirwere ichi ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi masere nemumwe 8981. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine mazana nemakumi masere nevana 8184. Vanorwira kodzero dzeutano vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende zvekuti dzimwe nguva varwere muzvipatara zvakaita sepagomo yave kunzi Salim Gabe Hospital vari kunzi vauye nemvura yavo sezvo muchipatara ichi musisina mvura. Nyaya yokuvharwavo kwemamwe makirinika ekanzuru yave kupa kuti zvimwe zvitonyanya kuomera vanhu vakawanda munyika. Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti hurumende inofanira kugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzezveutano kuitira kuti vanhu vabatsirwe kana vachinge vaenda kuzvipatara izvi. Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro navarusike.
Pari zvino izvi muzvipatara zvedu hamuna kunyatsomira zvakanaka. Veruzhinji avo vanoshandisawo zvekare zvipatara zvehurumende vari kusangana nematambudziko akawanda kana vashanya kuzvipatara izvi kuti vabatsirwe nekuda kwekuti zvekushandisa muzvipatara medu hamuna.
Mungapa here muenzaniso wezvisiri kuwanikwa muzvipatara?
Ingave iri nhau yemishonga, hakuna mishonga yakakwana. Dzimwe nguva mvura chaiyo tikona kuzvipatara kwedu kunenge kusina kana mvura. Izvo zvoita kuti varwere vange vachinzi vange vachiuya nemvura yavo. Zvese zvinoshandiswa muchipatara ukapiwa mubhedha zviya ukanzi kuri kudiwa drip ndiwo unotomhanya mhanya kuti unotenga. Ukanzi kune mishonga iri kudiwa ndiwo unozvitengera wega. Koyawo iwo zvekare vana mukoti nana chiremba zvekushandisa havana.
Izvi zvinorevei kune vanhu vakatora mhiko yekubatsira varwere?
Izvo zvoita kuti vamwe vacho vange vachirwadziwa zvikuru nekuda kuti vakapikira mubasa ravo kuti vazenge vachibetsera vanhu avo vanenge vashanya muzvipatara vachibatsirwa muzvipatara. Hakuna chinhu chinorwadza mukoti nachiremba kuona murwere achisvika pakufa nekuda kwekuti havana zvekumupa kana zvekushandisa zvakakwana. Saka muzvipatara medu tine dambudziko rakanyanyisa.
Pane chingaitwawo here nehurumende kugadzirisa dambudziko iri nechimbi chimbi?
Iye zvine zvitinovimba kuti hurukuro dziri kuitwa dzebhajeti dzimwe nguva dzingakwanise kupa mari yakakwana kumabasa ezveutano kuitira kuti tinge tichikwanisa kuti munhu akashanya kuchipatara anga achiwanawo rubetsero, nokuti dambudziko ratakuona iye zvinezvi tikona vanhu vazhinji vakurwarira kudzimba nekuda kwokuti vanenge vachiziva kuti ndikaenda kuchipatara handina rudetsero rwandinoona. Tirikuonawo zvekare muzvipatara imomo tiri kusangana nedambudziko remichina.
Chii chiri kunetsawo panyaya yemichina apa varusike?
Michina yacho mizhinji haisi kunyatsoshanda zvakanaka. Michina mizhinji yatsakara, inoda kunge ichinge ichigadziriswa kuchiiswawo michina mitsva. Kwouyawo zvekare kana ivo varwere vari kuti vakarwara vari kudzimba uku, kana kuti vakasangana nenjodzi, kuti ufonere ambulance chaiyo kuti iuye ikutakure ukwanise kunobatsirwa kuchipatara. Ambulance iyoyo dzimwe nguva haiuyi nekuda kwekuti maambulance acho hakuna, kana kuti kana iriko dzimwe nguva inenge iri imwe chete. Ndiyo zvakare iri kuita mamwe mabasa ekubatsira pachipatara ipapo, kana kuti dzimwe nguva haina kana mafuta yekuti inge ichikwanisa kufamba. Saka mabasa ezveutano tinotarisira kuti iyo hurumende pari kuitwa hurukuro idzodzi dzebhajeti vachakoshesa mabasa iye ezveutano kuitira kuti kupihwe mari yakakwana, sezvo muchiziva kuti Zimbabwe ndiyo nyika yedzimwe nyika dzemuno muAfrica yakaita chibvumirano chekupa chidimbu chinosvika 15% yetotal budget kumabasa ezveutano.
Pane payakambozadzikisa here Zimbabwe chibvumirano ichi?
Tinoziva kuti kubva mugore ra2001 ikasainwa chisungo cheAbuja Declaration, Zimbabwe haisati yambopa mari inosvika ku15% iyoyo. Kwouyawo zvekare kutsutsumwa kwana chiremba nana mukoti kwatora nguva yakareba. Tirikuona gore negore vari kuramwa mabasa nekuda kwokuti mari dzavari kutambira hadzichatenga. Vamwe vaakutoti dzakatofanana nemutero wembwa nekuda kwekuti chiremba ari kutambira mari yekuti ukainzwa vana vechidiki vamazuva anobva aseka kuti ndingaite chiremba inini anotambira mari yakafanana nemutero wembwa. Saka hurumende dai yachikoshesawo vana chiremba, dai yachikoshesawo vana mukoti kuitira kuti mabasa ezveutano aendeke, tidzivirire ndufu dzimwe dziri kuitika muzvipatara medu idzo dzinokwanisa kudziviririka kana zvipatara zvichinge zviine zvekushandisa zvakakwana.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Dzimwe nyanzvi mune zvemabhizimisi dzinoti hurumende itsva ichauya muAmerica gore rinouya ichabatsira mukuitwa kwemabhizimisi pakati penyika zhinji kusanganisira Zimbabwe. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDivry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zviri pachena kuti kana tikatarisa zviri kuitwa neAmerica kuZimbabwe, makambani muAmerica mazhinji anoda kuita zvemabhizimisi muZimbabwe, uye iyo America inoda kudzidzana neZimbabwe. Vanokurudzira hurumende yeZimbabwe kugadzirisa mitemo yekuita zvemabhizimisi munyika kuti zviite nyore kumakambani ekunze anoda kuisa mari mune zvemabhizimisi munyika. Tabata muzvinafundo Masocha, tikatanga nekuvabvunza zvavanotarisira kuti zvichachinja panotanga vaJoe Biden kutonga muAmerica.
Pane zvinokwanisa kuchinja nezvisakwanisi kuchinja. Tikatarisira zvakadzama hurumende iri kubva yavatirangu ichiona kuti inenge yanga isinganyanyisi kuda kushidzana nedzimwe nyika ichida kuzvitaridza muAmerica kuti muno muAmerica ndiwo matinoda kuzviona nokuzvisimudzira. Vasingazivi kuti kuzviona nokuzvisimudzira kunoenda noukamba nedzimwe nyika. Saka ndinoona sekuti vaBiden pavari kutarisirwa kuzopinda apa vachange vakasiyana chaizvo nehurumende yavaTrump, vachida kunyatsokutarisisa kunze nemukama hwekunze, nekuti kune zvakawanda zvinobva kunze zvakaita semari dzamakambani omuAmerica. Tikanatsokuona tinoona kuti zviro pano Saudi Arabia inova imwe nyika inoshidzana neAmerica chaizvo yakatsimidzira shangwiti dzayo kuZimbabwe. Zvinotoreva izvo kuti kuZimbabwe kune zviriko. Saka vaBiden vanenge vakashururira maziso avo kune dzimwe nyika. Saka ndo zvinogona kuchinja izvo ukama kumabhizinesi, ukama hunounza mari kunyika yeAmerica pamwe chete nokuzamawo kuunza mabasa kunyika dzakaita sana Zimbabwe.
Pane zvamakatarisira izvi Professor Masocha, pane nyaya yezvirango, pane nyaya yemasanctions, munoona sekuti zvichafamba sei apa?
Zvinhu zvakaita semasanctions uzirango zofumi zakatemiru kwa vanu vanu uku Zimbabwe na mama kamba na uku Zimbabwe andi huni chitarisi kwa kuchinja sa chose nukuti vanu vanchi wa nengi wakaisa niteme hiyo ya tika tiku Zimbabwe ma MP na ma senator avati vunga nengi wakapa zimbo ma Amerika panengi pachizo kwa urumende ya wa Trump aiwa zekare mtemo wa urumende haungo chinjwi wakaita sewe zirangu zomfumizo za ongo chijiru kutiti nguwa huya pane zawari na kuhona Zimbabwe sabaka tara kutitisi gazi chinje kana za chinja mozo kira za chinja pati saka machinjira ziri kuita Zimbabwe za gazi chinje izozo zirige zira ya tibu chinja menzira ya kayayo kukasira kasira kuti kikati wa Biden waka kwanika kufisa zirangu zomfumizo
iyo Zimbabwe kunyangwe zirango zikasabviswa nokukurumidza Zimbabwe munase kuti pane zvachawana here pa hurumende itsva yava Biden painenge yapinda
ndinoona kuti chaicho yatsukuwana chakati kure chinogona kunge chiri kunyaya yedzidzo yokuti vamwe vanhu vanoda kuenda kuzvikoro kuZimbabwe kubva kuZimbabwe vachiuya kuAmerica vanogona kuti wandei tiri kuonai kuti tikatarisa embassy yeAmerica muHarare zuro nanhasi vanga vaiitirwa nechirongwa chokudzidzisa vanhu vanoda kuzodzidza kuAmerica vachizodzokera kunyika dzavo nefundo yeAmerica zvekare chinonyanya kuchinja chandambotaura nechokuti mabhizinesi okuAmerica anenge adosaka anga achitokudziridza vaBiden kuti vahwine nokuti vari kushuva kuti zvavaisiita vatiramba vasati vavapo zvokuinda kune dzimwe nyika vachinoisa mari idzo dzokunorima mari dzavo idzodzidzo zvichange zvichitongoibwo saka zvakawanda zvatinoona zvikangochinja navaBiden kunyaya noku zvinosumudzira Zimbabwe nokuti inozova kuti Zimbabwe ine vhura kanaka agriculture izoita izoita zvicherwa saka kambari dzeAmerica zhinji dzimwe dzakatarisawo zvicherwa izvozvo zvakatarisawo ifuirowo kunoti vandoinvesta maagriculture imomo saka zvakawanda zvingangouya kuZimbabwe zvichienderana nokuti Zimbabwe mitemo yayo vanoivandudza here zvakanakisisa mitemo yeZimbabwe yekuita mabhizinesi muZimbabwe
hurumende muZimbabwe yati makambanis arimo anofanira kunyoresa patsva musi wa 22 February usati wasvika chii chiri kuitika paprofesa Masocha
chiri kuitika apa ndechekuti mutemo wokuregista makambani wokunyoresa makambani wanga uripo wanga uri mutemo wakare zvikuru wa 1952 saka mutemo iwoyoyo wagadzurudzwa nokubva kwaiswa mutemo mutsva unotanga gore rino iri hurumende iri kuti aiwa mutemo uya uyo wakare wa 1952 tamuraha ike zvinezvi taakuda kuti mutemo mutsva uyu muchiuya muzonyoresa makambani enyu pamutemo mutsva uyu muchipuwa mapepa matsva emakambani enyu zvekare taakuzviita zvichishandisawo makombiyuta zvichiiswa makombiyuta technology tsva iyai
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha veDeFry University kuOhio vari parunhare kuOhio kwakare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Kuroneka rine nyaya yeumwe murume chendai Maseka akazoviwa nemapere kubva mumba yeuswa maakanga akarara akadyiwa. Izvi zvakaitika mumusha weBanure kunzvimbo yeHoly Cross kwaShejuru Manzu kumvuma. VaMaseka vakange vave nemakore makumi mana nematanhatu. Kuroneka rekare rinotaura pamusoro peCovid-19 richiti yadzoka zvine mutsindo mudunhu reMatabeleland. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiripo pamaronga. Those people we are talking to Zan against Zan. Ana dzimwe nyaya dzingachatokwanisa kutotaurwa kana kuti taako akasei Zimbabwe hakuna chezanu chocho kuramba makataura Zan. Manje maiti kuudzei chokwadi nezanu pese pamunoda munopinda. Ane zanu kunoedza muneiswerera zanu ndatenda zvangu.
Mangwana ni mangwana ni pa studio 7 apo. Dinoti gati endelele imbere nekuzvichengetedza nekuda kwecoronavirus. Tiregere kubatwa nayo, tirikuona kuti coronavirus iri kuramba ichingokwira ichingokwira muno muZimbabwe. Saka tapota ngatigarei mumba muDzimba tisafamba zvisina mwero. Richard kuwana kumarondera
kana unetuwa David Mashingauta jino karakwaru sapi zi form 4 ntida kumura zino batila utisu tunenda kuchukuru wikire se pasina kana chatambo zidi shua hapa tida kumura andizi pati nimera chupati form 4 wachinigeta zidi zobatsire izvo zvinani kuti vamunanga kugova pematicha nemanesi mari dzavo wana tiende kuchikoro andi tienda kuchikoro todzidza ngavasakanganawo vanhu vakati vakavadzidzisa kuti vasvikawo pavari vakabvaoneko kuchikoro vari kujanira si vana vechikoro kunyanya handizvo kuti tiri kujanira vechidiki tine chiona future mangwana tinowana sei tisina dzidzo mangwana acho tinotaura nakwana kuvimutanda varangu chati tinotaura navo sei tisina chikoro zvese zvakuda chikoro ngavatibatsiro ipapo nekuti vane chikoro tatambura kunyanya.
Munofara here pastudio 7? Ndinoitwa Tinashe Bhaswe. Ini maonero angu nezviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe uori ndo hwakawanda mukati menyika yedu. Hatingakwanisi kubudirira mukati menyika yeZimbabwe. Takabva kunyika dzedu tichiuya muno munyika yeSouth Africa kuti maybe tingawana chinhu chokuba. Ivo vanhu muhurumende vanoti kwanza hatisi kuda maUS, hatisi kuda chakaita sei, asi vari kuhoresana maUS muhurumende macho vachipa maticha mabhondi. Bhondi imari inotengei outside the country haisi kutenga. Saka isu toita sei? Maonero angu ngekuti kana vaona kuti kutonga kuri kurema ngavabve pachigaro, because huri uori huri kuwanda muhurumende. Dai zvaibvira ngavape kamukomana kechidiki Nelson Chamisa and kari very brave. Thank you.
Makadini pastudio 7 apo, makadini pastudio 7 vana mukoma Jonga nevamwe vose, munofara here apo? Ani zvangu ndiri mupenyu, ndiri muno muSouth Africa, ndiri Dhamala, Dhamala Matsonga. Pana anobva kumasvingo apa, ndobva kumasvingo apa. Ndangopinda hangu pachirongo pachino ndangokwazisa mese vanoti panhau dzechokwadi. Ani nangu kwandakarerekera sematauriro amunoita kuti hamuna kumakarerekera. Ndoda hangu kumufarisa tichiti iri sei hayo ndaramo kuko kuAmerica kwamuri mose. Tikunzwa muchiti panhau dzechokwadi muri vapenyu, dai Mwari aimuchengeta nguva refu. Ndinzwa kufara zvisingati munhau ndodzipfeta zvisingaiti.
Makadii vana mukoma Jonga? Ndachikumbira kuvabvunza kugavhenmendi kuti zvino kana vasingadi kupa mari maticha, ko jina reshe rinouya iyi ichazoita sei? Pakuti ndo pachabva vadzidzisi vamangwana. Zvino kana vadzidzisi varipo vakutadza kudzidzisa vana, saka vana vachazoita sei makwararo tiviri? Vachasara dzidzisa vana ndo vanani posika stream iri pezvinezvi pachada kuti pagova vadzidzisi. Saka zvava kuti geti rakritika iroro harichatokazviki, harivhariki, gavhenmendi ngaite serious ipapo. Uyezve panyaya tawanda mchinyiwa nasi kuti dai parliamendi yaiitawo serious tambobvunza kuti zvavapapi kuti nyaya yatorove munhu achisikamwa munhu akatora munhu aripi uye pane umbowo asi nyaya yacho yakanyaragwa angapaitiwo serious.
Makadiko pastudio 7 iko vashamarari vese, tinokutendai nenyuzi dzamodai kudzipa izi. Aiwa pamunozongokanya chete ndepekutibatira vanonzi vanabvusangwawo vanongouya kuita noizi panhepenyuro nenoizi isina nebasa rese. Vanoda kutambura here kana nemiyoyi? Vane Zimbabwe vakazara nyika dzese, nyika dzese dzavari kushungurudzwa. Vamwe vanotobatwa iswa majero ribhiita kutogara mujeri rekuno pane kuenda unogara kuZimbabwe. Chii ichocho nyika inonzi hanzi kuZimbabwe kwakanaka? ZANU-PF yagara ndo chibaba chekubirira sarudzo zvekuti hanzi masankisheni zvekupedza nguva. Izvo worizvi havafi vakazogona nosava muchiona vanhu vachingoramba vachingoba bhozi, vanoziva kuti havana zvavanoita kusika iwo wakuru wacho madzisha wacho wakuru vakuru vataura Azibetseri kuti hanzi munhu anopa madzishe mota asi kuzvipatara uko munhu anoenda netsoka achirwara kuna maambulensi. Zvinobetsera izvozvo zvinoitwa nezanupiefu izvozvi. Basa kumbunyikidza maticha manesi dzokera pamabasa pasina kana mari enge chinhu zvinopa kusupplya kuzvipatara dai tiri pari nani.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Panguva iyo mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika vaJoe Biden vebato reDemocratic Party vari kuenderera mberi nekuita urongwa hwegadziriro yehurumende yavo kuburikidza nemisangano yakasiyana-siyana. Asi zvose izvi zvichiitika, vaTrump havana kupeta bawoko kwete. VaTrump vari kuramba vachitevera nyaya dzokupikisa kwavo kukunda kwavaBiden kuburikidza nematare edzimhosva, asi vanonzi vari kusangana nezvipinga mpinyi kumatare zvichitevera kurwaswa kwakaitwa dzimwe nyaya dzavo mune mamwe matare. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoongorora zvematongerwo enyika uye chichiita zvidzidzo zvematongerwo enyika paGeorge Mason University muVirginia muno muAmerica, muzvare Pearl Matibe, vanoti vanhu vanofanira kupa mukana kuurongwa huri kuitika hunosanganisira kuverengwa kwemavhoti zvekare mune mamwe matunhu nezvichabuda kumatare. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hazvisi zvinhu zvitsva musarudzo dzekuAmerica. Hongu kubvuma kuratidza kugamuchira uumbu hwezvechokwadi, asi vaTrump vane kodzero dzekuongorora nekubvunza zviri pamutemo kuti maguta ose agutsikane nemavhotsi kuti vanhu vose vavimbe nesarudzo. Asi vanogona kutadza kubvuma sezvo havasungirirwe kudaro. Constitution rekuAmerica rakataurwa muna 1787. Harisungiriri mutungamiri wenyika anenge achitonga panguva iyoyo kuti abvume. Ungori unu wakasiiwa nevakambobva vatungamiri wenyika. Hazvisi zvinhu zvitsva. Kubvuma kugamuchira kuti pane chokwadi muenzaniso zvakamboitwa kuGeorgia muna 2018. Mumiriri weDemocratic Party akwikwidza kuGeorgia Governor Stacey Abrams akarambawo zvekare. Kubvuma kune waikwikidzana naye Brian Kemp akangwarirawo zvekare kusataura maererano nezvekubva kana kugamuchira.
Izvo zviri kuitwa navaTrump zvekuramba kutambira zviri kubuda musarudzo, zvinhu zviri pamutemo here tichitarisa sarudzo dzemuAmerica?
Panguva ino zvisinei, vanhu vari kuwirirana nedanho ratorwa navaTrump here kana kuti kwete. Ivo vaTrump vari kuita zviri pamutemo uye vane kodzero dzekudaro. Zvakasiyana nedzimwe nyika zvinoti mutungamiri wenyika anosarudzwa neuwandu hwevanhu vamuvhotera. MuAmerica angakwikwidza angawana mavhotsi akawanda, asi hazvisirizvo zvinozopinza munhu pachigaro. Kare zvino vemapepanhau vakataura wavanofungidzira kuti ndiye akakunda musarudzo. Kana magavhena emaguta ose ari makumi mashanu apedza kugadzira gwaro rinonzi Certificate of Assessment rinoratidza vakakwikwidza vanozosungirwa wovotera president nemuteveziri wake musi wemvuro 14 December. Maguta anozosungirwa kugadzira magwaro matanhatu anonzi ma certificates of votes anozotumirwa kuna president weSenate uye newe archivist weUnited States of America. Mamwe magwaro mana anozotumirwawo kuma state officials. Izvi zvinobva zvadzikisa basa reElectoral College kusikira sarudzo dzinotevera. Kana zvadai anenge akunda musarudzo anozodanidzirwa nehofisi yeFederal Register. Vaya vanenge vaine kusagutsikana nezvabuda musarudzo vanozokwanisa kuongorora zvekare pachezvavo.
Uyo anga ari chizvarwa cheZimbabwe chiri kuita zvidzidzo zvamatongerwo enyika paGeorge Mason University muno muAmerica, muzvare Pearl Matibe. Kambo kanobva kuna Nigel Shoko achibatsirwa naQueen Blue nekambo kavo kanonzi Zano. Kambo kakurangarira muchakabvu chikomana tapiwa makore.
Amada kumbira kuti muka chikonzero chaita mushandise zano iroro. Amada tindoda kuti muka chikonzero chaita mushandise nzira iyoyo. Kana zano renu muchitira zvakanaka toda kuti murege chiwande wande. Kana nzira iyoyo muchitira zvakanaka toda muishambadze munyika yose. Iyani amupa zano iri iyani ko
Yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi matanhatu nemumwe 261. Hurumende yokurudzirwa kugadzirisa zviri kunetsa muzvipatara zvayo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.